Sangano rekuti United Residents Association kana kuti Gura ndiro rake rakaronga ratidziro yanhasi. Gura inga yaisa chikumbiro chekuratidzira kumapurisa asi mukuru wemapurisa eMasvingo East akaramba kuvapa mvumo. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muGura Valoid Mufudze vati vagare vaedza kufamba mumigwagwa vachiratidzira asi vazodududza mushure mekuona masoja nemapurisa ange akapakatira zvombo achiuya kwavari.
Mapurisa epaguto akatifonera nezuro pakati pousiku achiti tiri kutora gwaro ratakatavaudza kuti tichaita demonstration musi wa 16. Asi ndoda kuti kwapari pakati pousiku takatya kuti tingaindako pane zvimwe zvangu nakuchiita sezvo masuva anga apfuura vamwe vedu vakanga vambobatwa nevasori vehurumende. Saka zvatazoita tazonotora gwaro redu makuseni. Gwaro ranga achitaura iro kuti vanga vachirambidza demonstration achafanira kuti tiite. Asi isu tanga tatomobhilaiza vanhu kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana vanga vauya asi vazodhisipeswa nemapurisa anga akapakata zvombo zvavo nemasoja afamba achiimba murokesheni pamwe chete nemurengi. Asi nokuda kwechiitiko ichochi isu zvataakuita tava kuchiaprocha malawyers edu semapolawyers for human rights tochiita appeal kuhighcourt tichitarisira kuti mazuva anotirayiwa yaya tinofanira kuti tiindirire mberi nedemonstration yedu sezvo iri kodzero yevana vezimbabwe kuti vanga vachiratidza kunyunyuta kwavo pane zvinenge zvichiitika munharaunda dzavo.
Vatori venhau vestudio 7 vazosvika pamupanda wana masoja adzokera kukamba yavo iyo iri pedyo negrowth point. Mapurisa ange akapakatira kuti anga akazara mumugwagwa yose. Mumwe mugari wekwagutu varasewo mudoro vati vari kututsumwa zvikuru kuti hurumende yava kushandisa mauto kuti apindire munyaya dzevanhuwo zvavo kunova kutyora bumbiro remutemo.
Pane kutsutsumwa kukuru mukati mevanhu nokuti hazvisati zvamboitika kuonekwa masoja akapakata achitenderera mukati memarokesheni.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mumapurisa nemauto varamba kutaura nestudio 7 nezvedanho ravo rekurambidza vanhu kuratidzira. Ndakamirira studio 7 kwamupandawana, Dini Gandri, Maramba.